tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu mbudzi 4 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mumiriri weDemocratic Party musarudzo yemutungamiri weAmerica, vaJoe Biden, vari kutungamira mumavhoti averengwa panguva yataenda pamhepo. Chizvarwa cheZimbabwe chinotaura zvaitika mudunhu reIndiana rakunda mumiriri weRepublican Party vaDonald Trump. Nyanzvi munyaya dzematongero enyika dzinoti nyika dzakawanda dziri kutarisira kushanduka kwehurumende yeAmerica. Nyanzvi munyaya dzemitemo dzotaura pamusoro pekusungwa kwemutori wenhau ane mukurumbira munyika, Hopewell Chingono. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Apo taenda pamhepo, matunhu emuAmerica achiri kuburitsa zvakabuda musarudzo dzakaitwa nezuro munyika yose. Vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika uye vari mumiriri weDemocratic Party musarudzo yemutungamiri weAmerica, vaJoe Biden, vari kutungamira kubva kune zvaburitswa kubva kumatunhu anoti Delaware, District of Columbia, Maryland, Massachusetts, Vermont, New York, New Jersey, neVirginia neColorado. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muVirginia, vaDan Moyo, vanoti sarudzo dzemudunhu ravo dzafamba zvakanaka chose.
Ndo mavhotero atakaitawo nesu tichisapota vaBiden. Saka tiri kuexpecta vele kuti Virginia irambe iri blue ichisapota maDemocrats. Saka zvinofadza chaizvo kunzwa kuti MSNBC yatodaidza kuti Virginia yahwini vana vaBiden.
Sei zvichikufadzai kuti Virginia inogona kuva yahwinwa nemaDemocrats?
Uchikutanga ndo state yangu kwandinogara and neniwo ndakavhotera Joe Biden, so zvinofadzawo kuona kuti neni ndiri muriti yevanhu vanofarira maDemocrats muVirginia.
Kwamuri imimi zvinoreva chii?
Kwandiri zvinoreva kuti chance yekuti Joe Biden ahwine White House iri kutokura, because election yakakosha stereki kuchinja zvinhu takaona mademos maprotests angachiitiwa related to racism nezvinhu zvakadaro. So vanhu vakawanda vazhinji neniwo takatarisira kuti vaBiden vangahwine kuti zvinhu zvichinje. So zvinofadza kana tichinzwa kuti mastates akaita sana Virginia avhotera Joe Biden.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muVirginia, vaDan Moyo. Ukuwo mutungamiri wenyika uye vari mumiriri weRepublican Party musarudzo iyi, vaDonald Trump, vatora matunhu anoti Kentucky, Indiana, Oklahoma, South Dakota, Alabama, Tennessee neArkansas. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reIndianapolis mudunhu reIndiana, iro raenda kuna vaTrump vaOwen Glove, vanoti hazvishamisi kuti vaTrump vakunda mudunhu iri sezvo kune vatsigiri vavo vakawanda vanomirira navaTrump kunyange zvavo masei. VaNglove vanoti Zimbabwe inogona kudzidza zvakawanda pamusoro pekuita kwesarudzo murunyararo uye kuremekedza vanenge vasarudzwa nevari zhinji sezvaita mudunhu ravo. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navaNdlovu kuti tinzwe mafambiro aita zvinhu kuIndiana kwekare.
Kwedu kuIndiana kwatiruko. So far vaTrump vatungamirira, tichaona kuti zvichasvika kupi zvakadaro, asi zvazvinoratidza ndezvekuti America in a democracy, even when it is Avana Davana, which is Monteramon, Avana, because of Koro, Wakanas of Money Kids, as what made up its meaning, it has a putty, Vananti Pinza, Musicaro, Tinova Tonga, Panapitiva Tunga Miri, Vachiti Utas, Avana Dio, America's readers, Akasia and Saka, doing a lesson at Nofara Pizza, or the Dukutivan and Garrison, and will give up for time or another.
Mungaone nyaya yekuti vapens vanova mutevedzeri wa Donald Trump vanobva ikoko kuIndiana yabatsira va Donald Trump here kuti vahwine munzvimbo iyoyi.
Tokuona kwangu zvangu nekuziva kwandinoita vapens vakanga vasiri munhu anga ari kupodzera zvake kuIndiana nokuti kana pavakazodainzwa kuti vaende kuwhite house ka paitori nemaposters aitonzi Pence must go. He was very unpopular. Other people that in the United States, in their state, he never had the Ku Klux Klan, another Kuti, Vazuite, Vazuite, America. So I can do in my report, Vanu, Retumend, Vatemama Spanish, Vashoma, Avavichi American, another Nika, Vazuite, Kisla, Zenika. Dova Lakawandisa Sakadoksa Wana President Trump Lakatunga Mira. As our tens he was not the most popular person.
Ji Jingadzi Zwene Zimbabwe pa Nisha Trukona shit came on America Panyesa.
Do not these Wakawan put Zatinofunga was in of as soon as put as really. No good to an that we were a person who was popular. Saka, Rapatan and Alat Swan, the Vandas one of Votiere, as soon as no Pinduka, which I would say, as soon as the power already, which I was Indiana, Inika, Yakat, Zarane, Katanishiti, the Republicans, yes, as the virus.
Awo vange vari wa Owen Lofu chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye vari kuIndianapolis mudunhu reIndiana. Kuti munhu adomwe semunhu akunda musarudzo yemutungamiri weAmerica, munhu uyu anofanirwa kunge awana maElectoral College anodarika mazana maviri nemakumi manomwe. Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika dzinoti matunhu ane mutambo mukuru kuvaviri ava anoti Florida, Texas, Ohio, Pennsylvania, North Carolina neVirginia. Tabata nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika Dr. Chipodendere kuti tunze maonero avo musarudzo dzemuAmerica.
Kazhinji kana tichiita sarudzo dzekuti ari mutungamiriri wenyika ndiye zvekare ari pabaloti, kashoma mupolitics muno muAmerica kuti mutungamiriri wenyika aluze election. Takagumisira kuzviona pana Bush wekutanga, wo tikazviona zvekare pana Jimmy Carter. Asi kazhinji zvinonetsa election yeiko zvino maonero edu ndeyekuti ichange iri padyo napadyo. Pamusana pemashandiro anoita inonzi Electoral College yemuAmerica yekuti havatarise kuti awana mavhotsi akawanda pavanhu ndiani, vanotarisa kuti awana atinoti Electoral College ndeupi.
Mungakwanisa kutitsanangurirawo pamusoro peElectoral College?
Hongu, Electoral College yakagadzirwa zvichiitirwa kunzi mastates, kufanana nemaprovince edu kumusha ane vanhu vazhinji asave ne too much say muelection. Saka zvinoreva izvo kuti Electoral College yekunzvimbo diki pane California inenge ine simba rakawanda. MaElectoral College futi akanyanyisa kukosha mumaelections anowanzenge ari kuna Florida, Texas, Michigan, Pennsylvania. Saka kana vachinge anenge awana mavhotsi anodarika 50 mumastate iwayo, ndiye anobva awana maElectoral College votes ese zvaelection. Ndozvadaitika kuna muzvare Hillary Clinton muna 2016.
Ko kana nyaya iyi ikanzi yaenda kumazvitare edzimhosva zvinofambiswa sei apa?
Zvinenge zvakugadziriswa neSupreme Court, asi zvisati zvasvika ikoko mavhotsi ese anotoverengwa, kunyange vachizoverenga nemaoko chaiwo zvozoenda kuSupreme Court. Supreme Court ndiyo yozodecida.
Nyanzvi munyaya dzematongero enyika Dr. Chipodendere vachitaura vari parunhare vari kuMassachusetts. Nyanji munyaya dzema tongere enyika uye vachidzidzisa pa DeFry University mudunhu reOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vekunze vari kutarisira kuti hurumende yemuAmerica ichinje sezvo hurumende iripo yava Trump pari zvino yakacheka ukama hwayo nemadzisahwira eAmerica kwenguva yakareba. VaMasocha vanotiwo vanorwira kodze VaMasocha vanotivo vanorwira kodzero dzevanhu pasi rose vari kutarisiravo shanduko sezvo hurumende yava Trump ichiratidza seinofarira vatungamiri vanoshungurudza vanhu munyika dzavo sezviri kuitika kuNorth Korea.
Ndinoona sekuti makuku aya akaoma chaizvo, asi tichitarisa mavonero atinoita zvinhu zvamaelection kunyaya dzekumari, kunyaya dzekubhizinesi uku kubvira mwedzi yapfuura tichizosvika kusvikira nanhasi chaiye, tinoona sokuti mabhizinesi kwakarerekera kuti vaBiden vari kuhwina. Nokuti tinofanira kuziva vateereri vekuti nyika ipi zvayo yapasi rose zvinoitika kupolitics zvinenge zvichibvira kumabhizinesi, nokuti mabhizinesi ndiwo ane mari yacho, anogadzira mari yacho inozoinda yoenda kumaelection ukutambira kwese uku. Saka tichasotarisa bhizinesi sokumuka kwataita nhasi, tinoatikuona kuti kuwall street kumastocks uku kwatotaura kare nokukwira kwaita mastocks, ukunyaya dzezvemari, ukunyaya dzezveutano nenyaya dzekumaindastry uku amuka akakwira chaizvo, zvichinge izvo zvinodavira kuti vaBiden vari kuhwina.
Profesa Masocha, munofunga kuti America ichachinja zvakadini mukuzvidzana nedzimwe nyika mushure mesarudzo idzi?
Zvinoenderana nokuti kana vaBiden vakahwina, kuzvidzana kweAmerica nedzimwe nyika dzapasi rose kuchabudirira chaicho, kuchakura. Asi kana vaTrump vakahwina, sokuziva kwatinovaita vanoti America first, kuti America zvinhu zveAmerica muAmerica zvinofanira kukudzwa, zvaita kuti vapesane nenyika dzimwe dzinofanira kuzvidzana navo nekuzvidzana sana Britain izvo pane zvinhu zvakawanda zvinoitika pasi rose. Asi vaBiden somunhu wagara mupolitics unoona kuti ai wakachara chimwe achitswanyinda kuti America ive nomukurumbira wainawo nhasi, zvinofanira kunge kuri kuzvidzana nedzimwe nyika. Saka vaBiden vakahwina ukama nyika dzapasi rose neAmerica hunokura kudarika vaTrump vakahwina.
Dzimwe nyika dzepasi apa kana dzakatarisa America, munofunga kuti chii chadzinotarisira kubva kuhurumende inenge yahwina?
Parizvino dzakatarisa kunozoita kuti America ikwanise kubatana nenyika idzi, kunyanyanyanya panyaya yakabudwa neAmerica yeclimate change yokuyerera mamiriro kunze. America yakati hainoenda, zvichikatarisa futi America World Health Organization iri kubatsira kurwisa COVID-19, America navaTrump vakati aiwa hatichavapi mari ikoko. Saka tarisiro yenyika dzapasi rose ndedzokuti vaBiden vakahwina vanodzokera, America inodzokera muubatanidzwa hwepasi rose hwokukwanisa kurwisa zvinonetsa vanhu zvandataura izvi zvemamiriro okunze, pamwe chete nechirwere chapambira pasi rose COVID-19. Haizenge iri nyika inoramwa yobuda sezvakaita vaTrump kuti unobva varamwa kubuda kuti hatichaiti mari kwadaitisa ikoko totarisa zviri kuAmerica imomo.
Kana takatarisa zvemabhizimisi, sokuona kwenyu, munofunga zvichafambiswa sei mukudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika?
Ndinoona kuti kana vaBiden vakahwina, kufambidzana kwemabhizimisi kuAmerica nekune dzimwe nyika achafambira chaizvo, nokuti ndicho chinenge chinhu chavaBiden kuti aiwa tikahidzana nedzimwe nyika. Izvo ndo mafambiro anoita ufumi hwenyika, kuti ufumi hwenyika hwamazivano nokuda kwokufambira kwaana intaneti nokuda kwokukwanisa kufamba zviri izi kuenda kune dzimwe nyika nendege idzi, hazviiti kuti nyika ikwanise kubudirira isina kuhidzana nedzimwe nyika. Saka pasi rose rakatarisira kuAmerica kuti rinatsokuona kuti vaBiden vakahwina, vachati vachabatana maoko nesu pamabhizinesi, nokuti mabhizinesi vaAmerica munoo mazhinji anogadzira zvinhu zvavo kana kugadzirwa zvinhu zvavo kunyika dzakasiyana-siyana dzapasi rose.
Muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeFry University kuOhio vange vachitaura vari parunhare vari kuOhio kwekare.
Yo shetan tera sabiza, let's do it.
Mulenge ana titiende na kusangala la chapi. Osa titisidenya na. Chiko ipapa, chamuno roera na ipapa.
Amuna guneza na, chikazi changa hapa.
Chinja impaka, esi ngoe kuruisa na.
Chijambe chikitaka, preja chumasi ya nasipaka.
Single guru
sana e
titiambe tikitaka pressure to pass yana se baga
Sonja.